shoko guru rati kufariza ndere kuti Africa Day izuva redu remuAfrica ratinopemberera zvazvinoreva kuva kuti vamuAfrica. Ndichiri papo ndotaura ndichiti pakafomwa chirongwa cheAfrican Union 1963 pange chiri Organization of African Unity. Pane zviga zvakabvumirana. Mumwe muono wavo wanga uri wekuti Africa muvewo nerunyararo, muve nekubatana. Saka isusu tese yeuZimbabwe tiri kuti pazuva iri ngaritiyeuchidze kuti isusu kusvika patasvika panyaya dzerunyararo, nyaya dzepisi, nyaya dzekuwirirana nekunzwanana dzakamira sei. Todzokazve tichiti pane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvavari kutaura maererano nesarudzo dzedu dzatinadzo. Tinozva kuti sarudzo dzedu isusu makore ese dzinenge dzine mhirizhonga, asi tiri kuti tichiselebhureta zuva iri ngatiyeuchidzane kuti semutungamiri wenyika zviripo zvakawanda zvaunofanira kuita semuenzaniso. Pane komishoni inonzi National Peace and Reconciliation Commission yava kushanda. Komishoni iyi ngaitiwe zvikwanisiro zvekuti inge ichishanda ichiumba runyararo nekudzivirira nekuongorora mhirizhonga takatasana nemaelections aiko mumwedzi mishoma inotevera. Saka shoko redu guru nderekuti Africa Day ngaitiyeuchidze kuti ngatibatane, ngative vanhu vamwe, ngative nerunyararo chero izvezvi takatarisana nemisarudzo dzatinadzo gore rino.
Zvirongwa zvamuri kuitawo muzuva ranhasi ndezvipi mukupembererwa kwezuva iri?
Isu tingangoti mubasa redu ratiri kuita tingotumirawo vanhu akaita senge mameseji tingokurudzira vanhu kuti Africa Day ngaitiyeuchidze kuti peace begins with me. Runyararo runotanga neni, runyararo runotanga newe, runyararo runotanga nesu tese. Africa tiri vanhu vamwe chete, ngatiende kusarudzo murunyararo.